kupinda kuEthiopia zvakafanana nezvatakaona kuLesotho. Uko katakaona vatungamiri vemauto vairi vachiurawa nemasoja avanotungamira. KuEthiopia President Abiy varipo, vanyowani vakapinda. Vari kuzama kugadziridza zviri kunetsana nemaanonzi marudzi akasiyana siyana ari muEthiopia. So pavari kugadziridza ipapa, manetsanirana ari kuita marudzi akasiyana siyana ndiwo ari kuda kurwa pachawo. Iwo achidawo kurwisa hurumende inonzi Federal Government of Ethiopia. Ndo patakaona mutungamiri weimwe province, maprovinsi anoita yakafanana nesanga yekusouth Africa, yekuti anenge ane prime minister wawe kupresidenti weprovinsi iyoyo nezvakadaro, mumwe ndokuurawa ari meeting naani komanda mumwe ndokuzourayiwa kucapital city Addis Ababa paanga ari pamba pake achitandara nemumwe major general ari retired.
Ko izvi zvinorevei?
Izvi zvinorakidza kuti mamiriro ezvinhu muEthiopia iye zvino ari kutaridza kuti marudzi akasiyana siyana achiri kukweshana nekupikidzana nezviri kuitwa naprezidendi mutsva akapinda uyo, President Abiy.